Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zviita 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingo tonga. Tongo tonga. Tichingo tonga. Tichingo tonga. Vachingo twita. Vachingo twita. Isu tichingo tonga.
Mutungamiri wezano PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete tiri yatiri kuti National Convergence Platform.
Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makunda neCastle Lager Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe hunonzi National Convergence Platform. Musangano uyu wapindwa nevemasangano anosanganisira Zimbabwe Christian Heads of Denominations, Platform of Concerned Citizens, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Council of Churches, masangano evashandi vezvemabhizimusi pamwe nevadzidzi vemuzvikoro. Murongi wemusangano uyu vaBricks Bomba vesangano reCitizens Manifesto vanoti vatora danho iri sezvizvaro zveZimbabwe kuti vatsvage gwara ravanoda kuti nyika inge ichitora kuti pakwanise kuitwa nhaurirano dzinozosanganisira vezvematongerwo enyika, madzimai vechidiki pamwe nemamwe mapoka ose. Vabomba vanoti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa zvekuti pave kuda kuti zvinhu zvigadziriswe kuitira kuenda mberi. Vanoti vakanyorera vezvematongerwo enyika vemapato eZANU-PF neMDC tsamba vachivazivisa nezvourongwa uhu uye vakatowana mhinduro kubva kumapato makuru emunyika aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navabomba pamusoro penyaya iyi.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete tiri yatiri kuti National Convergence Platform. And tiri kuisimudza iri platform yekuti tinge tichikurukura kutanga semacitizens kuti gwara ratiri kuda kuti nyika inge ichitora kuti tikwanise kuita nhaurirano tese senyika. Zvakusanganisira macitizens ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, machechi, mabusiness community, vechidiki, madzimai nemapolitical parties. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa. ende atinga yende kumberi tisina kugadzirisa nyaya iyi. Saka pane yatingati a sense of urgency yaita kuti tinge tichiuya pane iyoyo yatiri kuti National Convergence Platform, takatungamirirwa nemachechi tichibudikidza kunyanya nevekuZCC, kasi tichiita chishuwo chekuti munhu wese atanga achizounganawo paNational Convergence Platform iyoyo, achiitawo mazano avo ekuti tingabuda sei panguva yakaoma yatiri senyika.
Tinoona kuti matambudziko mazhinji vakawanda vanofunga kuti agadziriswe panofanira kunge painewo vezvematongerwo enyika mukati. Mune vamuri kushandawo navo here vemapato vezvematongerwo enyika?
Isu takabuda mune yatakati National Citizens Convention yemuna September. Ichipera iyoyo takanyora tsamba zviri official kuofisi yemutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa. Tikanyorawo tsamba kuofisi yavamunangagwa tikavazivisa kuti semacitizens tiri kuti tese tine chekuita nekunzwa kwemhinduro iri kudiwa kuti tinge tichigadzirisa zviri kunetsa munyika. Saka donzvo redu nderekuti tinge tichibatanidza munhu wese, tinge tichiva nekubva kumapolitical parties kumacitizen groups vese, nekuti munhu wese ane chekuita nemhinduro dzatiri kutsvaga.
Saka makawana here mhinduro kubva kune vemapato ava, nokuti ndo vanenge vakabata zvinhu pari zvino?
Mhinduro dzakauya, pane misangano dzatoti sangei kuitika, kasi hatisati tanyatsa kuwana mukana wekugara nehukuru zviri formal and official kuti tinge tichinyatsa kukurukura nyaya iyi. Saka tiri kutarisirawo kuti nekulaunchwa kwaitwa National Convergence Platform nhasi, momentum yekuti tinge tiine vari kutungamira mapato, mapolitical parties, vatange vachiwanawo simba rekuti vange vachiuya kuzomatarira pamwe chete nevamwe.
Vanga vari murongi wemusangano muCitizens Manifesto vaBRICS Bomba vachitaura vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo rezano PF uri kuitirwa kuGoromonzi, vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Vari kupinda musangano uyu vaudzwawo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mutoro wedu nau Thomas Chiripasi uyo ari kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Vachivhura musangano wechigumi neseri wepagore webato ravo, vaMnangagwa vashora kuratidzira kwakaitwa munyika munandira, uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions.
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe nekuramba zvaida kuitwa neavo vanokara masimba, avo vakatozvipira kushandisa mhirizhonga, kupatsanurana nekusabatana pamwe nekuratidzira zvine mhirizhonga kuitira kuti vawane masimba. Takavaona munandira uye nenguva dzegore dzakasiyana vachizvipira kupedza upenyu hwevanhu hwakakosha kuitira kuti zvaari kuda zviite, kungave kubudikidza nekuratidzira kana kuramwa mabasa pasi nazvo.
VaMnangagwa vatora mukana uyu kukurudzira mapato asiri munhaurirano dzezvematongerwo enyika dziri kuitwa pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD, kuti vapinde munhaurirano idzi vachiti havasi kuzoshaya hope nekusapinda kwemamwe mapato munhaurirano idzi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingotonga, tongotonga, tichingotonga, tichingotonga, vachingotwita, vachingotwita, isu tichingotonga.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
Unopera kubuda mbabvu nekuonda uchifunga kuti zvinge zvingachinje, hazvina zvinochinja.
Hatina kuanza kutaura ni mtauri we MDC va Daniel Molokele kutinzwe divi rebato ravo panya idzi. Asi mtungamiri we MDC va Nelson Chamisa vanoti vanoda kuti nhaurirano idzi dzinge dzichitungamirirwa nemuyananisi anobva kunze kwenyika uye anove kana akambove mutungamiriri weimwe nyika. Izvo zvatsinhirwa nemutauri weboka revechidiki muMDC va Stephen Chuma. Awa vati nhaurirano dziri kuitwa navamunangagwa nemamwe mapato dzisina MDC mukati idambe.
Zvipachena kuti vamunangagwa vave kutsvaka utano muhari nokuti vatarisa nematambudziko akawandisa mushure mekuti zvinhu zviri kutadza kunge zvakawamirira zvakanaka kana tikatarisana nenyaya dzeekonomi. Naizvozvo vakuda kufoseredza kana kushandisa chisimba kuti MDC iuye kuzoita nharura nawo pasi pechirongwa chavanoti Pollard. Isusu kana tiona Pollard sevechidiki veMDC, Pollard rinongova dambe kana kuti dandaro revanhu vakadyiwa election. And isusu tinobelieva kuti takawina election in 2018. Saka naizvozvo yes, nhaurirano tinodzida, asi nhaurirano dzatinoda inhaurirano dzinoitwa pajekerere, dzinokwanisa kudamwa nemunhu akachena kwete munhu ane masides. Munhu akadyiwa haana kodzero yokutidana panhaurirano.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaArnold Gumbo vanoti hapana chinotadzisa mapato ari muPollard aya kuenderera mberi nenhaurirano kana MDC yavachamisa isina kupinda munhaurirano idzi. Zvichakadai, vamunangagwa vati chirongwa chekugovera vanhu vatema minda hachisi kuzodzoserwa shure chero nani zvake. Vachiti vaimbova varimi vechichena vanofanira kujaira kugarisana nevarimi vatsva. Sachigaro weZanu PF, amai Opa Muchinguri Kashiri, vaudza vamunangagwa pamusangano uyu kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kunonga svosve nemuromo kubudikidza nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika.
Wanhu wenyu watambura tiri kutotya kuti kuri kunaya uku maimputs ari kudhura, wazhinji wachatadza kuenda kuminda. Zvakare maschool fees akwira, wana vachatadza kuenda kuchikoro. Zvakare mishonga iri kudhura, matsotsi achikungotengesa ndeforeign currency nyangwe muchiti kwete. Nzvimbo dzakawanda hakuna mvura yekunwa, zvipatara zvakavharwa.
Asi vamunangagwa vati zvinhu zvichanaka chete kana veruzhinji vakashanda nesimba vachiti mutambirwe gwinyawo. Musangano wegore rino uyo uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Modernize, Mechanize and Grow the Economy Towards Vision 2030. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Thomas chiri pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain vaBoris Johnson vati vanhu vakavhota vapa bato ravo reConservative Party basa rakasimba rekuburitsa Britain muEuropean Union zvichitevera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakaitwa nezuro. Vakambove mutungamiri wehurumende yemuAlgeria vaAbdel Majid Tebboune vavhoterwa kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzanga dziine kuratidzira zviuru nezviuru zvevanhu zvichironga kupinda zvakare mumigwagwa zvichiti hazvisi kufarira zvakabuda musarudzo. Mapurisa emuGermany anoti awana zvombo zveutsi hunokachidza pamwe nemabara epfuti pane chimwe chivakwa chemuguta reBlankenberg uko kwaputika zvinhu nhasi izvo zvasiya vanhu vakawanda vakuvara uye munhu mumwe chete afa. Vanhu vemuZimbabwe vanorarama nekutenga zvinhu kuBotswana zvekuzotengesa kumusha vanoti vari kutadza kupinda munyika iyi vachinzi mapasipoti avo akasviba kana kuti haaverengeki. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kupinda munyika iyi nepamusana pedambudziko iri zvasvika pazviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu. Wandu uhu hunobvira musuwa wanimbudzi gore rino apo Botswana yakatanga kusunga mabhaudhi ayo panyaya dzemapasipoti dzisingaverengeke nepamusana petsvina. Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi amai Ana Mukheti muhurukuro yavaita neStudio 7. Amai Mukheti vati mapasipoti ane tsvina achabvumidzwa kushandiswa pamigano yose yeBotswana.
Passport is a very important document which the government.
Passport igwaro rakakosha kwazvo risingafanirwe kusvibiswa. Vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika vakaona kuti kune vanhu vari kuita mabhinda uko nemapasipoti avo ayo atisingatauri nezvavo kuti tisachenjedza nyamukuta.
Mumwe mushandi mubazi iri uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori wenhau audza Studio 7 kuti bazi ravo rakaona kuti kune zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kunyanya Zimbabwe zvinodzima zvidhindo kana mazuva avo ekugara munyika iyi apera. Mushandi uyu anoti vamwe vanoshandisa mvura kana mafuta ekubikisa kuti vagone kudzima zvidhindo izvi, zvimwe achiti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakazvisikira moto muziso.
Kune zvimwe zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinobvisa zvidhindo mumapasipoti azvo nezita rekuti vagare munyika zvisiri pamutemo. Vari kuita seizvi sezvo vachiwana kuraramo yavo muBotswana, saka hurumende isingabvumidze pasipoti netsvina.
Chiitiko ichi chasiya ruzhinji rwevana veZimbabwe kunyanya avo vanorarama nekutenga nekutengesa vachitadza kupinda munyika nepamusana pemapasipoti avo anenge akasviba. Vapatisa Dube avo vanobva kuChodocho vaudza Studio 7 kuti Botswana inozvibata semuvakidzana anonyima mumwe wake munyu chaiwo.
Zvinhu zviri kuitwa neBotswana kuti verambe mapasipoti ane tsvina zvinoratidza kuti hava vanhukama nevanhu vekuZimbabwe sekuti izvozvi kana zvichitambura kuno kuvanotibata nenzira yavo yavanoda.
Mumwe muchaini webhazi anotakura vanhu pakati peHarare neguta guru rechipiri muBotswana neFrancis Town vaBafana zvelonge vati zviri kuitwa neBotswana zvakanangana nekuderedza uwandu hwevanhu vanouya kuBotswana.
Vanhu havachauyi because vakuziva kuti hava cross border kana pasipoti ikangodirwa nemvura. Even ka small drop one page vanoti hai hazviiti. Infact taita ma50% nawo takuita ma30 because 20% haicha cross.
Danho ratorwa neBotswana richavhiringa vanhu vakawanda vanenge vachida kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekisimusi negore idzva sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasatarisire pasi vanhu vakwegura, asi kuti vavakurudzire kuramba vachiita mabasa anosimudzira nyika pamwe nenharaunda dzavagere. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Sekuru Charles Marikopo vemumusha waMarikopo kwaSeke vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa. Sekuru Marikopo avo vanoti vaimhanya zvaityisa vachiri jaya vanoti vakuzviona kuti chinokura chinokotama musoro wegudo chave chinokoro.
Ndigona kusakurwa ndikwanisa ipa basi ndotokohwa chete zvokuti ndigona kuwana ma50 angu kana 12 kana 14 ipapo tiri vari nemukadzi wangu ndiinda pamwe munhu kana bhagidhi wondito wakabasa unisangurira sezvine zvinezvioni simba rangu ndarichipera nhima yangu asipo ndinoita mabasa eundega.
Sekuru Stanlake Mutevani Mandiwe vekudziva rasekwa vanoti vakawanda havazive kuti vakwegura churu chineshwa.
Pane nguva vanokuraka asi pfungwa yavanengeona ikukuraya zvinotiwa hauchafunga aiwa unofunga zvinotopinda zvakapetwa kupinda mwana mudiki. Saka inguva inongonzi iyo vanhu vachitaura vakuru vakwegura vachazaizvo zvinhu tinotoziva zvinhu kupinda vamwe vechidiki. Munhu wega wega anokura wochembera Mwari akapagonaya kuti munhu aurambiri mwana mudiki unokura iwe woonekwa mabasa ako kuti ndeukuru here akaita sei. Asi akangwara mudiki ngabvunza vakuru zvinoitwa sei anotaurwa kuti ungada wadai 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 mwana wangu.
Mumwe murayiridzi anopa ruzivo pamusoro pemagariro akanaka evanhu vaRaymond Mawire nemachena vachitaura vakazvimirira vanoti nyika iri kurasikirwa zvikuru nepamusoro pekutora vakwegura sevanhu vasina zvavanobatsira
kuti vabatsire muekonomi zvavanga vachikwanisa kumboita zviya nekukura kwavanenge vaita vanenge vasanyatsokwanisa kuzviita nekuchembera asi all the same vanenge vaine unyanzvi hwavanenge vawana mukugarisa kwavanenge vaita panyika vaakuziva kuti zvinhu kadai zvazvifambe zvakadai saka ndinoona kunge tinogona kuti kwavanga vari vachiita basa ikoko vakaenda vachibatsiridza neunyanzvi hwavo upfumi hweruzivo rwatine tichirasikirwa nawo tikangovasiya vachienda ivowo nekurarama kwavo zvinoita kuti vange vakasununguka kunge vachibatsira pane kuti vangosendekwa vasina chavachabatsira muupenyu saka ndofunga tikagara pasi tikanyatsoronga urongwa hwekuti vanga vachibatsira kune unyanzvi hwavanga vainawo zvingangotibatsira
asi nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika iri kuita kuti vanhu vakawanda vatadze kuita upenyu hwakanaka sezvo vanenge vasina mari uye makambani achimhanyira kutora vechidiki vachiri kutemwa dzinobva ropa achivapinza mabasa mashoma anenge aripo izvo zvinosiya vakwegura vari pamarumana nzombe sangano reUnited Nations rinoti hwewandu hwevanhu vakwegura huri kuramba huchiwanda munyika dzepasi rose sangano iri rinotiwo kunyangwe hazvo vakwegura ava vane kodzero yekuve neutano hwakanaka vakawanda vavo vanogara upenyu hunopisa tsitsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
munhau dzemitambo makunda Newcastle Laga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbu mangwana apo Capes United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zviviri izvi ndizvo zviri pamusoro petafura. FC Platinum iri pamusoro ichiteverwa neCapes United. Pari zvino, FC Platinum ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe. Capes United ine mapoints makumi mashanu nemasere zvekuti chikwata chinokunda mumutambo uyu ndicho chichaenda nemukombe mukuru uyu mumutambo unoshevedzwa neveruzhinji kunzi winner takes all. Asi zvikwata izvi zvikaita mangange FC Platinum ndiyo inotora mukombe uyu sezvo inoramba iri pamusoro nepoint imwe chete iyo iri kutungamira nayo. Aka, ndiko kekutanga munhorondo yenhabvu muZimbabwe kuti zvikwata zvinenge zvakamira zvakadai zvisangane muzuva rekupedzisira remitambo zvekuti shasha kubva mushasha ndiyo ichabuda mumutambo uyu. Muteveri wemutambo wenhabvu muzvare chiedza chidya usiku vanoti vanonokerwa nemutambo uyu vachiti ivo wakaoma kudoma kuti chikwata chichakunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma uyu. Zvikwata zviviri izvi kuratidza zviri kudhonzerana ende zvakasimba. Tikatarisa mamiriro akaita zvinhuka, zvichatonetsa kuti tizotingakunda ndeipi. But FC Platinum iri pamusoro iri paadvantage.
Vazhinji vatataura navo vane maonero akafanana namuzvare chidya usiku. Vakawanda vacho vachiti ivo Capes United ingadai yakatora mukombe uyu kare kare dai isina kudonhedza mapoints akakosha pamitambo neHerentals neYada. Kunyange zvakadaro mwemuteveri wemagreen machine vachiparewa vanoti hapana chavari kutya sezvo vari kungotora mukombe wacho varova mamoney bags eFC Platinum.
Aiwa apa isi tagara tiri kutongohwina hatina kana pureshe. Tinazorati matambira tatimu yedu yezi tiri kutohwina hatina kana pureshe kana diri kana hatizotombovhunduka this time.
Asi muteveri weFC Platinum vaShakespeare Taruza vanoti chikwata chavo chakagadzirira zvakakwana zvekuti havasi kurova magreen machine chete asi kuti vachava zvindikita.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paizvo. Saturday tiri kurova 3-1.
Mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yemwaka uno iri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Chitara naAto Chazari muSouth Africa.
Taurai tinzwe mukoma Ato Chazari. Kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve muda kutaura nezvipi nasi?
Tasida kutaura nemamirira akaita zvinhu mumusha.
Taurai tinzwe.
Tasida kuti mamirira zvakaita zvinomira mushe kumusha uko.
Saka poitwa sei?
Tachikukumbiro pane here zvatingakwanisa kuita kuti kana maelections aiswe padhuze apa tiuye tivhote timboona kuti zvingatadza kuchinja here
panhabvu apa munosapota chikwata zvekumusha here munosapota chikwata chipi
vekepekepe
muri vekepekepe saka muri kuona kuti muchatora mukombe regore rino
takatobata magreen kuti asimuke mudenga tifanira kutora mukombe ndoda kungoshingisa vakomana vekepekepe kuti akomana ngatambe netariro tihwine mukombe uyu
ndinonzi Aubrey Chauke ndiri kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe mukoma apa South pakamira sei apa?
Zviri kumusha zvakatooma zvachose. Zvakatooma zvachose zvekuti izvozvizvi kuti undotenga chingwa chaicho chaicho unogona kutoenda wakasenga mari nebhara. Ini handisi kutoenda kumusha nekuda kwekuti kana ndikaenda kuzodzoka kwacho kunotonetsa nekuti chero mapasipoti ari kuto zviri kunetsa.
Makadi tete.
Tete vari right nhasi seFriday kudai tete vari kudhukirwa kuti
tirikuzoona tirikuzoona. Tete ndakutaura panyaya yemusangano urikuitwa nevaruma ava uyu. Zviri pachena tete pari kufanirwa kuuya bato riri kupikisa kana zvaramba kuti ritongerega ngavakwanise kunge vachisanganisa musoro vatonge vaite inclusive government kana another form of agreement yavangaite yekuti vanhu vatonge vese vari vaviri.
Mukutaura vona Peter Bani takufona ari kudhegeni tiubatwa sevanhapa munoma tiikumbogara zvakanaka tiikungoshingira kuti dai takwanisawo kurarama asi nemaomero akaita zvinhu zvacho upenyu hwatirwadza shoo. Kurudziro yangu mukuru wenyika dai vakwanisa kugara pasi vataurirana nemupikisi mukuru weMDC pamwe zvambodzokera zvakamboitika 2008 zviya.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wepagore weZANU PF pamwe nekumusangano weCitizens Manifesto. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Ngwedi yapera regaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri weZANU PF vaemasoni Munangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makundano ekastolaga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana, apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi egore rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekana yana mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngokwazi kwami ngokokuqala empilweni yami lokho sengize ngingaka 73 years of age today, angikaze ngize kuthe kule ndima eqothwayo. Ngiyaqala khosa ukumuntu uyaqala ukuzuzwa.
Umongameli Emerson Mnangagwa ongweye njalo, uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Mange Ndiweni esikhundleni.
In the culture of dialogue espoused by the Second Republic, we remain engaged with leaders of other political parties under the Political Parties Dialogue Poland.
Umongameli Emerson Mnangagwa ongweye njalo umkhokheli webandla lezanuPF futhi amabandla angekho kunkulumo zomanyano owePoland, kumele abuye azomanyana labanye. Ngowasa Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo okholo umfundisi Sani Dube. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo umsakazo. Uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Mange Ndiweni esikhundleni. Umbiko osanda kwethulwa uveza ukuthi uhulumende sokumele athathele umnumzana Ndiweni yonke impahla kahulumende okugoqela imota lokunye. Umbiko othunyezelwe umgcini sihlalo weMathebelele North Provincial Assembly of Chiefs ngumnumzana ZR Churu usibalukhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngeza velo lamadolobho. Uthi uNdiweni ususwe esikhundleni kulandelwa umthetho welizwe. Induna ezihlala isabelweni seMathebelele North zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni kathi kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa umndeni wakhe uthi nguye owakhethwayo. Umnumzana Ndiweni ubikwa esesatshwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa ngoba ihlala iveza izenzo zikahulumende ezibikwa zingaqondanga. Isikhulumeli somndeni wakoNdiweni umnumzana Bancinyane Ndiweni utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bakwazi okwenzakala basuse uNhlanhla Mange Ndiweni esikhundleni.
Akulanto engingayitsho khathesi, incwadi yakhona singakayiboni ukuthi izizathu ezifakiweyo zithiwani, kubhalweni phela, kumele kube lama-reasons why. And ngokwazi kwami ngokokuqala empilweni yami lokho sengize ngingaka 73 years of age today, angikaze ngize kuthe kule ndima eqothwayo. Ngiyaqala phosa wonke umuntu uyaqala ukukuzwa embusweni wezani, kutsho ukuthi into yabaabezele beyibisa belekhe bephezu kwayo. Kodwa-ke hhayi, sizalindela incwadi yakhona ifike ngoba umfana angikamboni khathesi nangobulawayo la. Nxa kuyikuthi sebeyimhambisile incwadi, kutsho ukuthi kusase kuseni ngenye singabona.
Singathi kuyabe kusijoni khonokho, njengoba-ke siyawazi ukuthi umndeni wakoNdiweni ulokhu sithi hhayi uNhlanhla Mange Ndiweni yinduna phela.
Hayi, angithi sifuna ukubona ukuthi bazayibhalela encwadini yabo, ngoba vele kubuyela ngekhaya. Yithi okumele nxa kuthiwa sifake omnye umuntu, yithi esimfakayo. Nxa sibuyisela yena yithi esikwenzayo. Ngoba kuvele angiyiboni nje, angikuzwisisi ukuthi vele kuzanywayo kathi kuyini, vele kuyinto bani khonoko.
Singathi kuyenzakala sibile ukuthi limbisele nxa libona ukuthi baphambanisile abantu bakarhulumente labo.
Kade vele sizayekelelana. Nguye umuntu owachiwe fakwe nguyise lwayo. Ukuthi siqalise ukudinga omunye simdobha ngaphi.
Ye, bakhona bathi nguJoram.
Ukuthi sebesitshela ukuthi umbuso wakoNdiweni sebewuthatha. Abasitshele ukuthi bawuthatha bawusa ngaphi.
Ye, sizwa
lokhuyana ngumdabuko wakwethu, ngokuzalwa kwethu. Akulambi ukuthatha kusuke komunye umuntu, uyabe ngubani ovela ngaphi wanga.
Ye, bona bathi kufuze ukuthi kungene uJoram Ndiweni kumbe bakuthethe ngapha sikwazi khonokho.
Bayamazi uJoram Ndiweni bamazela ngaphi. Yibo abazala laba bantwana. Ngezinye indlela phela sebesitshela ukuthi umkethu wayephuma ayekwenzayo labo, yikho besazi abantwana bemndewethu ukuthi bazalwa njani. So sokumele baphawuleke basitshele konke, i-first born up to the last born. They don't even know ukuthi uJoram lo bakhuluma ngaye is not even the first born.
Lawa ngumnumzana Wilson Vancinyane Ndiweni isikhulumeli somndeni wakondiweni obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana July Moyo umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabelo lamadolobho. Umongameli Emerson Mnangagwa unguye njalo umkhokheli webandla leZANU-PF uthi amabandla angekho kunkulumo zomanyano owePollard kumele abuye ezomanyana labanye ukuze abonisane ngokunganceda ukuhlenga eleZimbabwe. Umntathelizindaba yeStudio 7 uGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umhlangano omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka webandla leZANU-PF owenzelwa eGoromonzi umongameli Mnangagwa uveze ukuba ibandla lakhe lizalela izifiso zikaZulu kungakho labumba umanyano wePollard omanyanisa inkokeli yamabandla aphikisayo ancinisa ukhetho luka-2018 kodwa okhokele ye-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa akekho kulumanyano.
In the culture of dialogue espoused by the Second Republic
kusana siyabe sixoxisana labamanye amabandla phansi wePollard. Wonke umuntu kaze kuPollard akufuzanga sibangele umsindo yilabo ababanga umsindo ku-social media. Yekelani benze umsindo ku-Twitter. Thina siyabe sibusa, sibusa, sibusa.
Social media platforms. Let them make the noises. Isuti chingotonga.
Isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC uMnumzana Stephen Chuma uthi njengebandla ngaba uhloniphi umanyano wePollard.
It is very unfortunate that Mr. Mnangagwa wants to use tactics of a bully.
Usizi ukuba uMnumzana Mnangagwa ufuna singene kuPollard. Thina siyazi ukuba sanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2018. Nxa kulokukhona kufuze uMnumzana Mnangagwa abize umuntu ozimeleyo ancedise ukuba sikhumisane umlotha njengabantu abalinganayo.
If anything, Mr. Mnangagwa should wait for a neutral convener to call for dialogue.
Ingcishi ecubulele zombusazo uMnumzana Tafaza Chikandiwa uthi uMnangagwa umele ancenge uChamisa ngoba elabasekeli abaningi njalo kusobala ukuthi inkulumo laye ingasiza ukuze ilizwe liphume kunhlupho elibhekane lazo.
Akumelanga aqale ethi nxa ibandla elingekhoyo kuPollard lingayekela ukujoyina liyabusa liku-tweet. Okwe-Twitter kungene ndawo nxa sesifukukhangela ukuthuthuka kwelizwe. Okuqakathekileyo ukuthuthuka kwelizwe lokhu kwabuPollard lokhu siza kubona nxa ilizwe liqale lathuthuka ngoba umuntu yena vele akafoswa ukuthi ejoyine iPollard. Akumelanga bembambe ngamandla kodwa kumele beyikhuluma laye kuhle bemncenge ukwenzela ukuthi laye ekwanise ukujoyina ekhululekile ngoba bengayenza okumfosa uyayala ukujoyina and engayala ukujoyina yikho lapho abathi khona uzabusa kuTwitter but asibonanga zathi kule ngqondo kunalokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Marshall Dube isakamuzi seHarare othi iZANU-PF sekumele ivume ukuba umanyano wePollard kawulancedo uma ibandla le-MDC Alliance linganxuswanga.
Kufunakala i-dialogue, kodwa i-dialogue should be between uChamisa loMnangagwa. Abanye laba kuPollard laba abala mavotsi eneleyo ukuthi bekhulume into ezingayakha ilizwe. I-dialogue kumele ibe between uMnangagwa loChamisa, abantu abathola amavotsi ayeneleyo amaningi ukuthi kube lama-political lama-economic reforms ukuthi ilizwe libe le-national discourse ebambanisa wonke umuntu. Kodwa i-dialogue le ayimelanga ibe lokuthi uMnangagwa yena ufuna uChamisa abuye ngama-terms akhe la uChamisa ethi uMnangagwa abuye ngama-terms akhe. Yikho kufunakala umuntu ongabahlanganisa bexoxe ukuthi ilizwe leli libambane siqhubeleke phambili nge-development yelizwe.
UMnangagwa uphinde wasola ukutshengisela okwenzakala elizweni esithi lokhu kubisela ilizwe emuva ngoba izithembiso zebandla leli zizavezwa ngokuya kwesikhathi abantu kawabekezele. Uveze njalo ukuba imali yakuleli izaqhubeka isebenza kungelani lokuthi isiyehluleke ukuqeda indubo zokusilela kwemali emabhanga kanye nokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sinedamu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekezi.
Idamu esilisebenzisa laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Inhlanganiso ezizimeleyo abezokholo labantu makhaza namhla bebethe gwaqa edolobheni leHarare phansi komanyano othiwa National Convergence Platform behlaziya umomo oselizweni. Lumanyano uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Citizens Manifesto, uMnumzana Briggs Bomba, utshele iStudio 7 ukuthi banxuse inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa, kodwa abazange babuye. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umhlangano, uMnumzana Michael Ndiweni, ongumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ama-citizens athe wona afuna ukuthi kukhulunyiswa ngezinye inhlanganiso ebezinakana ukuthi abantu kumele bahlangane ndawonye bakhulume bebona ukuthi izwe lingalungiswa njani. So namhlanje bekuhlangene-ke i-platform eyethu lapho engikho-convena khona i-citizen manifesto, citizen convention ebesilayo ngo-September. Saba lesinqumo sokuthi kasiye khulumisana nabanye abanjengabo of the Council of Churches lezinye inhlanganiso sihlangane leningi sibonisane ukuthi singenzani siya phambili. So namhlanje kade kuyikulauncha ngesikhiwa, it was a launch besisungula inkundla yokuthi sihlangane leningi sikhulumisane njengenhlanganiso ezimele abantu njengoba ngishilo ukuthi ethu ibizela kusinqumo esithethe ku-National Citizen Convention.
Inhlanganiso kade zikhona ngeziphi, zivela kunhlangothi ezinjani?
Ye, bekule nhlanganiso ezimele ilungelo lomuntu esithi civil society, ama-social movements ezimelele nje uZulu, ezinjengoZulu, ezamasonto, njengoba ngishilo ukuthi bekulezi of the Council of Churches, lamanye ama-denominations angaphansi kwebumbano le-ZCC, lenhlanganiso ezifana nabo ezimele abantu abaphila abagogekileyo onasco lezinye labameli bamahofisi akwamanye amazwe eZimbabwe yasika ama-diplomatic missions kade kulama-embassies kade khona lawo ezoxhasa.
Yona injongo vele ingeyani?
Injongo yokuthi akube lempumela ezakhipha ukudebeka okukhona ebantwini baseZimbabwe. Kumele kube nokukhulumisana okuzalungisa izinto eziningi ezihlukumeza abantu baseZimbabwe, eziningi kakhulu. Kasuko indaba yokunikana izikhundla kuphela, indaba eziningi ngabala ngibele emva ngenxa yokubonisa lelilingi indaba zabagugurawundi zingakalungiswa, lokho ezilenge emoyeni. Kunengi indaba zabo-devolution azikalungiswa, indaba zokuthi abantu bathole inzuzo kwezemvelo abanazo, indaba ezihlala zikhangela zibe eceleni abantu bekhangela kuphela amandla. So ngezinye izindaba zokuthi nxa kungahlangana kukhulunyiswane, into lezo zifake phezu kwetafula zikhangele zilungiswe.
Lowo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuphuma emhlanganweni webandla leZANU-PF oqhutshelwa eGoromonzi, lomunye njalo umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo owokuhlaziya inkinga ezibhekane lelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezemelika ngamafitshane. Amalunga ikomiti edalele parlamenti yakwele Melika ibona ngezemthetho yeHouse Judiciary Committee avote esekela ukukhutshwa esikhundleni kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment. Abebandla lamademocrats abangamashumi amabili lantathu bavote besithi abebandla lama-republicans abalichumi lasikhombisa bephikisa uTrump ngumongameli wesine ukubhekana lale inkinga ye-impeachment. ELeNorth Korea lithi lizimisele ukuvuselela inkulumo leMelika ukuze kuphunyelwe isivumelwano sokulungiswa kwezikhali zombhoxazwe ezenuclear. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eCenter for Public Policy ithi iyaqhubeka ngenhlelo zayo zokukhulumisana lohulumende labantu makhaza ngendlela yokudinga isisombululo ngomnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Lokhu kwenzakala iningi elizweni lelokhu likhala ngokucitshwa kwamagethi mahlayana kusilela kwemali, amanzi, amafutha epetulo ledizili kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo ngesikhathi iholo lingakhuphuki njalo abanye bengayitholi umsebenzi. Umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Mfundo Mlilo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Thina kathesi siyaxoxisana lohulumende njengoba nje kuyisikhathi sokuthi uhulumende aphume lesingathi yibhajethi, ngoba ibhajethi yiyo esingathi egayida kumbe eyenza ukuthi umkhonomi wethu uhambe uye phambili. Kufana lamamemba ephalamenti ukuthi njengoba yibo abangena ephalamenti sixoxisana lohulumende, sixoxisana lo minister we-finance ukuthi yiphi imithetho abangayifaka, yiziphi inhlelo ezingafakwa nguhulumende ezetaxi, ezokuthi umkhonomi uvuke uye phambili, ezeproduction ezingenza ukuthi i-economy yethu ihambe iye phambili. Yiwo umsebenzi esiwubambileyo khathesi. Kuningi esikubhalayo, esikunika uhulumende, esikunika iparlamenti ukwenzela ukuthi baxoxisane i-economy yethu ivuke iye phambili.
Ngambe inkulumo lezi ziyanceda na?
Inkulumo lezi bona ngathiwa kulalapho ezifika khona zingadluli ziye phambili, ngoba uhlupho ngathi udubo lukhona olukhulu eZimbabwe ludubo lwe-legitimacy kumbe ngathi yi-politics. Ama-elections ka-2018 kahambanga kuhle. Njengoba engahambanga kuhle, lokho kutsho ukuthi kulento eziningi okumele zilungisise abantu ababezikhangele ezenza ukuthi ama-investors kumbe laba ababuya le mali bayesabe ukufaka imali yabo kwi-economy yeZimbabwe. Lokhu kwenza ukuthi into eziningi nje zingasebenzi. So ekuxoxiseni kwethu lohulumende, siyamtshela ukuthi kuqakathekile ukuthi upresident welizwe axoxisane lomnumzana Chamisa owebandla le-MDC. Yikho kuphela okuzenza ukuthi kucreate esingathi i-environment eyenza ukuthi i-economy ihambe iye phambili. Nxa lokhu kungalungisanga, kunzima kakhulu ukuthi mbone ukuthi ilizwe lingalungiseka kumbe i-economy ingalungiseka ihamba isiya phambili ngapho. Uhulumende ulenhlelo eziningi azifakileyo kule nhlelo ezingazizamayo, uminister we-finance uMthuli Ncube kulokunye okuningi akuzamayo, akusebenzi ngoba indaba emqoka yi-political legitimacy. Kumele uhulumende axoxisane labamabandla, baxoxisane betshelane iqiniso ukuthi ilizwe singalilungisisa liye ngaphi.
Lo Mnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy, sixoxela eseHarare. Kwezemidlalo namhlanje, imidlalo yalonyaka yenguqu esigaba se-Castle Lake Premier Soccer League ifika kumlindi uyagcina kulimpelaviki. Intathe yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intshantshu zalonyaka ezomdlalo wenguqu kusigaba saphezulu yese-Castle Lake Premier Soccer League zizakwazakala ekupheleni komdlalo oza kuba phakathi kweqembu le-Cape United lele-FC Platinum, wona uzakugujelwa enkundleni ye-National Sports Stadium kusasa. La maqembu azangena kumdlalo wakusasa, iqembu le-FC Platinum okuyilo eliphethe isicoco se-league ngemva kokunqoba eminyakeni emibili edluleyo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munemunye, kuthi ele-Cape United lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munembili. Isimo sengalane siveza ukuba iqembu le-FC platinum lidinga nje umklomelo owodwa ukuba ligcotshwe njalo ukuba zintshantshu zakwele Zimbabwe okungaba ngokwesithathu iminyaka ilandelana ukuba liphakamise isicoco. Iqembu leCape United lihlala kwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo kodwa lehle lahlala endaweni yesibili ngemva kokunqotshwa elikwenziwe liqembu lenkezi Platinum Stars nge-3-2 ngolwesithathu olwedlulileyo. Kwathele FC Platinum lona linqobele Black Rhinos nge-1 kanya. Emsileni wengalane lakho kulamaqembu amabili azalandela eleMshowane Stars lele wange kuyeni idlala kusigaba sika Division 1 ngemva kwemidlalo yakusasa. Amaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngabalisayo isithupha athi ele Yada, ele Herentals, ele Bulawayo Chiefs, ele Tel 1, ele Harare City kanye lele Chapungu. Iqembu leYada lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo ngamachumi amathathu lathoba mnembili njalo lizadlala lele Mshowane Stars. Iqembu leRentals lona elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lalo lile miklomelo ngamachumi amathathu lathoba mnembili njalo lizavakatshela ele Bulawayo Chiefs lona ile miklomelo ngamachumi amane lowodwa njalo elidinga umklomelo owodwa kuphela ukuba lisinde ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshele intatheli izindaba ukuba abafana bakhe kuzamele bebophe ziqine ngoba nxa bengayeke thisa bengazithola sebegunyuliwe.
Akumelanga seketise ngoba sekwenzakala loba yini. Iqembu leHerentals lile goal difference engcono kule yethu njalo amaqembu amaningi alwisa ukusinda ukunye lawo asesimeni esifanayo nxa eqathaniswa lathi. Ngalokho ke kumele siqine ngalokho kwenze ukuba siyalesi lokho sikhuphuka engalaneni kumidlalo edluleyo uze sibe lesiqiniseko esokuphepha engozini yokugunyulwa.
Amanye amaqembu asengozini ngabalisa ele Chapungu lona elile miklomelo ngamachumi amathathu lathoba munemunye njalo elizadibana lele Highlanders kusasa. Iqembu le Highlanders lilwisa ukuphusha imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine okutsho ukuba lomdlalo awusoze ube lula kuqembu le Chapungu. Elinye iqembu elisesimeni esifana lise Chapungu ngele Harare City lona elile miklomelo ngamachumi amane njalo elizadlala lele Nkezi Platinum Stars lalo elile thuba elihle yokuphusha imidlalo yalo lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo. Iqembu le Tel 1 ngelinye njalo iqembu elisengozini kunyulwa njalo lizadibana lele Chicken Inn kusasa enkundleni eBarber Fields emdlalweni ongaba lokunzima kilo ngoba iqembu leChicken Inn lithiye ukuqeda lisendaweni yesibili enganaleni yemiklomelo. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa kusigaba sePSL iqembu leTriangle lizadlala lele Dynamos ngaseGibo kuthi iqembu leWange lizadlala lele ZPC Kariba ngaseColliery. Ngensonto iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Manyika Diamonds ngaseNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ichi waza Friday my darling waza Friday
Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zomdumo wokholo umfundisi Sani Ncube ohlala edolobheni leBirmingham kwelengilandi asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Kia kuthanda
asomculi wengoma zokholo kuphela uPastor Sane uyaloba lokuqondisa ezemidlalo kamabona kude lemfanekiso yebhayisikopo film and TV producer kukampani yakhe ezimele yodwa. Yena ke udabuka khona leMberengwa lapho azalwa khona okaNcube.
Ngisebenzisa njalo umoyo ngoba ubaba wami ongizalayo ngumoyo, but I was adopted in the Ncube family. Ngikhulele eMberengwa, ngahambe Chingezi Primary School, ngase ngihamba eZwa Makhuru Secondary School, and I finished my O levels and then went to Kwekwe. In Kwekwe, that's when I started learning about keyboard playing and so forth. Ngisizwa amaziyoni behlabela ingoma zabo leziyana, just like Olundi. That's what got me started in music.
Wakhe uyaziphekela istudio sakhe uPastor Sani njalo okhulela endlini yabantu abaculayo.
Umama wami lo mama omdala owemberengwa lo gogo wami ke ngisesemncane laye wayehlabelela. Umama omdala wami owemberengwa lo mama wami bake bahlabela labo Freedom Sengwayo ngoba babehlabela ku gospel team in Apostolic Faith Mission. I was surrounded nge gospel music, yikho nje ngithanda ukuhlabelela i gospel music.
Oh, luhlelo lwakho mlaleli Woza Friday. Silopastor Sanincube ngengoma zokholo yena engcinji yekupheni umculo njalo siwaphekela abaculi abaningi ingoma zokholo.
Ngiyasebenza labahlabeleli abaningi, ngiyabhala izingoma, ngiyayenza music yabo ama-instruments, ngikuhlanganise konke nje ku-studio like oMahati Selepe, Kosikandlovu, Mthulisi, Makholisa Dube, oSis Maria, oMason Kiwane, oWalter Chawanda, Kingdom Praise, Higher Ground, Mrs. Zengea. Yeah, that's what we are doing at the moment in our studio here.
Esikhathi sakhona sedlule ngomangoye mfundisi. Khosela lwizi kubalaleli ungakahambi.
Ye kubalaleli bethu ngithanda nje ukuthi thank you very much for your support. Ngithi mina qhubekani nje lisi supporta ngokudownloada imusic yethu ngokulalela ngoba kuyasincedisa lathi ukuthi siqhubeke ngomsebenzi okuproducer imusic, gospel music. So thank you very much. Imusic yethu izabitholakala kubo Google Play, kubo YouTube, kubo Facebook, sabe siphosta nje imusic everywhere. So lingaqhubeka nje li-download lisithole lathi khona phana lingadinga uPastor Sani Ncube.
Ayibo! Uvoka moyo ngaphezulu kokucula uyaloba lokuqondisa njalo imidlalo kamabona kude nguye ebesilayo kuhlelo Woza. Woza Friday. Libe lempela sonke lithukela egabula ngu-Ezra Jesus Bani.
Mfundisi Sani Ncube yena ke ocula ekhona le eBirmingham England njalo udaba besiluthulela ke ngu Ezra Jesus Banda we Studio 7 singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Mangwendiweni esikhundleni. Umnumzana Mnangagwa uthi amabandla angekho kuPollard kumele abuye azomanyana lamanye ukwenzela ukuthi kuxoxiswane kulungiswe umnotho welizwe. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.